This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chivabu 11, 2016.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vokwidza nyaya yavo kudare repamusoro-soro zvitevera kuraswa kwaitwa nyaya yavo yavainge vakwidza kudare repamusoro.
Muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana votarisirwa kutongwa nedare zvitevera kuraswa kwechikumbiro chavo.
Urumende yokurudzirwa kutaurirana nevanhu vakaendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuitira kuti mari idzi dzidzoswe munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nameya weHarare vaBernard Manyenyeni avo vakambomiswa basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasikuwere. Vamanyenyeni vanga vachida kuti vadzoserwe pabasa nechimbi-chimbi. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Mary Zimbaduve varasa chikumbiro chavamanyenyeni chekuti vadzoserwe pabasa nechimbi-chimbi zvitevera kumbomiswa kwavakaitwa basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasikuwere mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka pamwe nekusateerera vakasikuwere. Gweta ravamanyenyeni vaZimbabwe chimbwa avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare haana kuvapa zvikonzero zvekurasa kwaita nyaya yavamanyenyeni.
Taziviswa nedare isu kuti nyaya yavamanyenyeni yaraswa, asi hatina kuzopuwa hedu zvikonzero nokuti vangoverenga pacho pakakosha pekuti oda yataida yekuti vadzoserwe kubasa yaraswa nedare.
Vakasikuwere vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara zvikuru nemutongo wapiwa nedare, asi vachimbwa vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro-soro reSupreme Court vachitiva manyenyeni havasi kufara nemutongo waturwa nedare.
Tataura isusu na vamanyenyeni vakatiwo vanoda chaizvo kuti tiikwikwidze nyaya iyoyi, ende ndinotarisira kuti tichadaro, asi tinoda kutanga tapenengurawo zvanyorwa nedare racho. Saka tinovimba pamangwana apa tinokwanisa kupenengura zvarinenge ranyorwa tozoedza kuti timanye kukwikwidza kumatare ekumusoro.
Zvichakadai vakasikuwere vakaudza vatsigiri vezanupf pamusangano wakaitirwa mudunhu remashonal and central masvondo maviri adarika kuti vacharamba vari mumatare nechinangwa chekuti vamanyenyeni vasadzokere pabasa. Imwe nyaya yakakwidzwa mumatare nemasangano evagari vemuHarare pamusoro pekumbomiswa kwakaitwa vamanyenyeni basa navakasikuwere ichiri mumatare, uye vatungamiriri vemasangano aya vati vachazotaura nevatori venhau kana nyaya yavo yanzwikwa. Vamanyenyeni vanoti kumiswa kwavakaitwa basa navakasikuwere kuri kunze kwebumbiro remutemo, iro rinoti kana meya vachidzingwa panofanirwa kuumbwa komiti yakazvimiririra inonzwa nyaya inenge ichipomerwa meya, kwete kuti gurukota rezvematunhu ringoita madiro ajojina. Vamanyenyeni vanonzi navakasikuwera havana kufambisa basa zvakanaka mukupa basa kwakaita kanzuro yeHarare vaJames Mushore kuti vave mabharani wekanzuro iyi kana kuti town clerk. Vamushore vakazomiswa basa nemakanzuro eHarare kudzamara nyaya yavamanyenyeni yapera kuzewa mudare, uye nyaya yekugadzwa kwavo yagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Thank you. Mutongi wedare repamsoro amai Lavenda Makoni nasi varasa chikumbiro changa chakaiswa mudare iri nemuchuchisi mkuru wenyika vaJohannes Tomana chekuti vatongwe nemutongi aripa mujikandi gere kana kutiwe kunze kwenyika panyaya yavo yekuda kubviswa pachigaro neJudiciary Services Commission vachinzi vakakundikana kuita basa ravo nemazvo. Vatomana vakabatwa nemhosva yekuzvidza matare mushure mekuramba kupa magweta emwana ainzi ainge abatwa chibharo navamunyaradzi kereke mapepa ekuti vachuchise nyaya yavo voga sezvo vatomana vainge varamba kuchuchisa nyaya iyi.
Vatomana vane imwezve nyaya iri kudare raMajor Street yavari kupomerwa yekuti vainge vaita zvechikiribidi apo vakabvisa musungwa vamwe varume vairi vaipomerwa mhosva yekuda kubhomba kambani yeAlpha and Omega inonzi ndeyemhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kunobhomba kumusha kwavaMugabe kwaZvimba. Vatomana vakati vaviri ava vainge vatenda kuita zvapupu zvehurumende nekudaro painge pasina chakaipa kuti vaburitswe muusungwa. Vatomana vange vachidawo kuti chikumbiro chavo ichi chiendeswe kudare repamusoro-soro reConstitutional Court kana kuti dare reSupreme Court. Mutongo uyu wave kureva kuti nyaya yavatomana yave kutanga kunzwikwa nedare repamusoro uye vanogona kumbomiswa basa nyaya yavo ichizeiwa. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo varizve mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vati mutongi wedare abaya dede nemukanwa.
Mutongo wapuwa neHigh Court wakanaka, ndo mutemo weZimbabwe. Zvanga zvichidiwa navatomana hazvitombo zvakaitika anyway, hausi mutemo wenyika wekuti munhu anoenda kudare achisarudza ega kuti ndoda ndoda kutongwa neuyu kana ndoda kutongwa nanhingi. Chinoitika pamutemo ndechekuti kana nyaya yaenda kudare, iwo kana uchifunga kuti judge iye auya zuva iroro padare, haasiri munhu aunofunga kuti angatonga nyaya yako zvakanaka, unotokumbira kuti judge iye abve wotoaplaya kwa uchinya kutaura mafacts ako kuti nyaya yako ndeyei pana judge iyeye. Zvanga zvakaita navatomana ndezvekuti havakusoda majaji ese ari muZimbabwe ari pachigaro izvizvizvi. Judge weHigh Court, judge weSupreme Court, judge weko havasi kuda any of vanhu ivavo kuti vatonge nyaya yavo, vari kutoda kutsvaga umwe jaji anenge ari. Hakuna zvakadaro, haungatomboiti mutembo, uye hakuna nyika inoenda zvakadaro. Unoenda kuHigh Court uchinosangana neHigh Court sezvairi, unoenda kuSupreme Court usangana neSupreme Court sezvairi kana Constitutional Court. Asi munhu anobvumidzwa kuti achienda mucourt ataure kuti jaji uyu jaji nhingi ndinokumbira kuti vasagara panye, izvo zvinobvumidzwa. Asi vatomana havana kuenda kucourt kunokumbira kuti jaji uyu neuyu asagara. Vakatenda kuti handisi kuda kana jaji wemuZimbabwe aripo izvizvizvi kuti agare nyaya iyi, ndichida vamwe vanga vambori vekunze kuda jaji akarita yakudhara.
Asika ko pane vanhu vakaita semukuru wematare vachidya usiku vari kuJudiciary Service Commission zvakare, ivavo vatomana vangakwanisa here kukumbira kuti ngavambosiya kunzwa nyaya?
Ivavo vanokwanisa kukumbira, uye handifungi kuti vanozosvika pakadaro. Nyaya iyi paikasvika kuConstitutional Court vachidya usiku vanoyatsoziva mutemo, havatozombogari panyaya iyi inenge ichibva kuJudicial Service Commission. Zvichienderanawo futi naJustice Malava, Deputy Chief Justice, vaine majaji maviri eConstitutional Court vari kuJudicial Service Commission, Chief Justice naDeputy Chief Justice, ivo havatozongogari, vatomana havatozombokumbiri kuti zviitike izvozvo. Zvinotoitika nekuziva kwavanoita mutemo wekuti aiwa sizi nyaya iyi tisi takaiunza kuyaka takapfeka heti yedu yeJudicial Service Commission kana yakuenda kuConstitutional Court inenge yavuzuka nevamwe majaji, nekuti majajes eConstitutional Court izvezvi patinawo tine 13 ndo vari kunzi ndo majajes ekuSupreme Court ari futi majajes eConstitutional Court. Asi vanodiwa kuti vanzwe nyaya majaji mapfumbamwe chete, saka ipapo apa panenge pachipo pane 9 out of 13 vanotozongoonekwa vanhu vakadaro. Saka vatomana chavangatika nenyaya yavo ngaingoenda inyasi itongotongwa zvekuita zvekungoti vanongomhanya-mhanya vachiti pakadai, panokanganisira kufamba kwenyaya yavo. Zvavangoita vonoramba majaji kuri kuti vachidya usiku vazoda kugara kana vamalava vada kugara. Ipapo vatomana vanoti aiwa imi vandiri kunetsana navo muri kuJudicial Service Commission, ipapo vanobvumidzwa kuti vati kwete munhu yasi. Asi zvokutsvaga jaji wekunze hakuna zvakadaro zvokuti wopa jaji anobva kuChina uko haakwanisi kuuya kuita jaji kuAmerica.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo varizve mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vari parunare muHarare. Direct from Washington,
The Voice of America, VOA. Hurumende inonzi inofanirwa kutaurirana nevanhu vakaburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo kuitira kuti vadzore mari iyi munyika sezvo kusunga vanhu ava kusina zvakunobatsira. Mashoko aya ari kuburitswa nenyanzvi munyaya dzeupfumi zvichitevera kubuda kwenyaya dzePanama Papers dziri kuburitsa chikiribide chiri kuitwa mukuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Reserve Bank of Zimbabwe RBZ inoti nyika iri kurasikirwa nemabhiriyoni maviri emadhora ayo ari kuburitswa munyika zviri kunze kwemutemo, uyewo pane humbo hwakaburitswa mumagwaro ePanama Papers hunoratidza pachena vamwe vevanhu nemakambani aiburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vaimbove muridzi weKingdom Bank vaNigel Chanakira vanoti mari yakaburitswa munyika yakawandisa zvekuti RBZ nehurumende zvinofanira kutsvaga nzira dzekuti mari iyi idzo munyika. Vachanakira vanoti Zimbabwe iri kunetseka chose nekushaya mari uye inofanira kugadzirisa nyaya iyi neungwaru.
Tikavhundutsira vanhu vane mari dziri kunze vanogona kutiza, tikavavhundutsira mari idzo dzavanogona kuti dzishaike zvakare ivari munomu. Asi tikaita zveuchenjeri zvakaita dzimwe nyika, kutaura nevanhu ivavo kuti heyo nyaya iripo kai, taziva kana kuti imi munoda kuzotizivisa here kuti mune mari kunze. Kana matizivisa hatisi kuzokutorerai zvinhu zvenyu, vanofanira kupiwa chivimbiso ichocho.
Vachanakira vanoti mari iyi inokwanisa kushandiswa kusimudzira upfumi hwenyika kana ikadzoswa munyika.
Mari iyoyo iri kunze haitibatsiri, asi ikanga yapinda musystemu dzedu kana kuti dai ikaramba iriko kunze, tinokwanisa kuishandisa here neuchenjeri kuti ikwereteswe vari muno vanokwanisa kunge vachigadzirisa zvinhu, kuti tinge tisingangotenga zvinhu zvekunze asi kuti tinge tichigadzirisa zvinhu muno muZimbabwe zvinodyiwa muno muZimbabwe. Uyezve mari iyoyo inogona kushandiswa zvakare kuti tikwanise kutengesera dzimwe nyika zvinhu zvinogadzirwa muno muZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi muzvinafundo Ashok Chakravarti vanoti zvakanaka chose kuti hurumende itaure nevanhu vakaburitsa mari kunze kwenyika, uye hapana chingatadzisa Reserve Bank nehurumende kuita izvi sezvo zvakaitwa nedzimwe nyika dzakaita sana Nigeria. Asi mukuru wesangano reAfrican Leadership Convention vaDavidson Gomo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachitsigira kuti mari yakaburitswa idzorwe, Reserve Bank inofanira kuvhara nzira dzose dzinoburitswa nadzo mari zviri kunze kwemutemo. Vagomo vanotiwo zvakakosha kuti mitemo yenyika itevedzwe, vachiti zviri kuitika zvinoburitsa pachena zvinoitika kana nyika isingatevedze mutemo.
Asi hadinyanyi kubvumirana nemukuti kana munhu akanganisa unofanira kuregererwa. Panofanira kutarisiswa kuti umwe noumwe kuburitsa mari yakaiburitsa sei. Panofanira kuti mutemo ushande, ngaushande. Panofanira kuti kuregerera kuvepo, ngazviitwe. But kungoregerera vanhu vakanganisa haingave nyaya yakanaka inotibetsera kuvaka nyika.
Mukuru weReserve Bank vaJohn Mangudla vanoti nyika iri kurasikirwa nemabhiriyoni maviri emadhora gore rega rega, iyo vanoti inoburitswa zviri kunze kwemutemo. Asi vaDanford Mutashu veConfederation of Zimbabwe Retailers vanoti zvinoshamisa kuti mari yakawanda kudai ingaburitswe munyika pasina zviri kuitwa nebhanga guru, hurumende kana vanoona nezvemutemo. Vatiwo iyi inyaya inofanira kuongororwa zvakadzama, putorwa matano ekudzora mari iyi pamwe nekudzivirira kuti zvisaitike zvekare.
Ngatichitarisai kuti tine nzira mbiri. Ngavataure nevanhu ivavo, kana vachikwanisa kudzora mari iyoyo ngavadzore. Kana ichiuya iri musho, kana ichiuya iri zvinhu zvatengwa zvinovaka nyika, hatina dambudziko nazvo. Asi kune vaya vaya vanenge vanhu zvenga vanenge varamba ngavasungwe.
Kunyange hazvo vamangudla vasina kubuda pachena kuti vachataurira nevanhu vanonzi vakaburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo, vati mapurisa ave kutoongorora dzimwe nyaya dzekuburiswa kwemari munyika. Vatiwo zvinosuwisa kuti vamwe vemabhizimisi havachina kuvimbika, uye ndivo vevamwe vari kuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo. Vatiwo kunyange hazvo imwe mari yaiburiswa pachishandiswa mabhanga, vane humbo hwekuti pane imwe kambani yavasina kudoma nezita yakaburitsa mamiriyoni makumi maviri emadhora iri musvo nepabed Border Post munguva pfupi yapfuura. Studio 7 yaburitsa nyaya mbiri kubva muPanama Papers dzinobata kambani yeZimplats, iyo inonzi yakaomba kambani yeHR Consultants kuBritish Virgin Islands kuitira kuti ibhadhare mamaneja ayo. Asi Zimplats inoti haina kuumba kambani iyi. Imwe nyaya inobata vakuru vaviri veInsco Africa vaZinona Kodunaris navaMichael Flower, avo vakaumba makambani mana ekuchengetera mari dzavo mhiri kwemakungwa. Gwetare vaviri ava vaAddington Chinake vanoti hapana mutemo wakatyorwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Makore mashomanana apfuura, Reserve Bank panguva yavaGideon Gono yakasungisa vana muzvinabhizimisi nevamabhanga vakawanda nenyaya yekuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo, asi hapana kana mumwe wavo akaenda kujere sezvo nyaya dzavo dzakaraswa nematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kubviswa kushibiswa kwemweya unofemwa nevanhu kana kuti air pollution kunonzi kwakakonzeresa kufa kwevanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi manomwe zviuru muIndia mugore ra 2011 chete. Kushibiswa kwemweya uku kunonziwo kurikonzera kuti India irasikirwe nemazana nemazana emabhiriyoni emadhora. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakawanda zvinoramba zviine shuviro yekuti zvinhu kumusha zvichanaka nerimwe zuva. Asi pauwandu hwavo, vamwe ndo vari kubatawo nepavanogona napo mukuedza kuti shanduko iri kutarisirwa nevakawanda iyi iitike nekukasika. Mumwe vari kushanda mukugadzirisa ramangwana rinotarisirwa iri ndavatawanda Dzokora, avanozviti Chief Shoshe, vanobva kuhwedza. VaDzokora avaimbove murayiridzi asi vave kushanda munyaya dzemhando dzemoto, vanoti vave nemakore mashanu vari muno muAmerica mudunhu reNorth Dakota. Ndiwo zvakare mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rinopikisa hurumende reZimbabwe First, iro rinotungamirwa navaMaxwell Shumba. VaDzokora avo vane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa ndo zvakare munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mumubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA, uyo uri kurwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena vachimirira bato ravo reZim First. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita rombo rakanaka rekubata vaDzokora.
Izvozvo ndo zvinonyaya kushunguruda kugara munyika isiri yako. Kunyangwe zvinhu zvichiita kunge zvakanaka sei, unongochitogara senhapwa. Varikokoko vari kukuona ndo vanoona kunge wakagara zvakanaka, asi kana usiri mako hausi mako. Chinhu chakanaka, chinhu chikuru kunge wakagara munyika mako, maunenge uchiita tsika dzako, uchionana nevanhu vawakakura navo, uchionana nehama dzako, uchiona makuva ehama dzako, ana sekuru vako, evabereki vako. Zvinhu zvatinokoshesa muchivanhu chedu isu vanhu vekuZimbabwe. Saka kana wakugara uri kunoku, pasigare kwaitonzi kutetereka. Saka hapana chiri kunakita.
Mataura imi nezvebato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe First, muri kushanda sei nebato rezvematongerwo enyika riri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe asi imi muri muno muAmerica?
Ndinotenda. Ndo mubvunzo watinogara tichitobvunzwa iwoyo nevanhu, kunzi kweimimi muri kuita musangano muri kuno zvinofamba sei. Kana ivo vashumba chaivo vanobvunzwa mubvunzo iwoyo kuti munogadzirisa sei zvinhu muri muno panze kunge muri kumusha. Asi tikada kutarisa nhoroondo yehondo dzese dzakarwiwa nenyika dzakasiyana-siyana, kusanganisira nyika yedu chaiyo yeZimbabwe, taiona kuti vatungamiri vacho vainge vasikutomborimo muZimbabwe. Saka isu muchidimbu tinongoona kuti kurwisa kuti tiwane rusununguko rwedu haisi kodzero yevanhu vari munyika chete, vari muZimbabwe chete. Totoona kunge zvinofanira kuita mushandira pamwe kuti vanhu vari kokoko kumusha vanenge vari kumusha vachitorawo bandiko ravo, vachiitawo basa ravo ravanokwanisa kuita. Isuwo tiri kuno torega kuti nekuti tiri kuno hatichaita nezvekumusha, nekuti munhu wese ari muno anobatwa batwa nezviri kuitwa kumusha.
Kunze kwezvematongerwo enyika, zvii zvimwe zvamuri kuitawo kumusha?
Inini ndiri munhu wekumusha. Ndisandauya kuno, ndakadzidzisa muBotswana for 10 years. saka ndaingogara ndichienda kumusha. Zvandiri kuita sadzokora, ndiri munhu anofarira zvemaproperties, ndinongotengawo maproperties ndichiisa ikoko. Ndakambotraya zvemabhizinesi, asi tinongoziva kuti kana usipo haupo hazvifambi, unopedzisira wavengana nehama. Saka ndongoitawo izvozvi zvokuti ngotenga dzimba nekutenga macommercial properties panguva ino. Ndikutovakawo kuchinhu ikoko chilojiwo chokuti vanhu vanongosvika vachizororawo pano neapo. Kwozoitawo ndine chechi yatinopinda kuno inonzi Zimbabwe Methodist Church. Tinopota tichiunganidza zvinhu, tichisanganisa zvinhu, tichibvisawo kamari kaunenge wawana kachienda kumusha. Vanenge vakwanisa kuenda kumusha tinovaendesa kumusha, voenda vonopa vanhu kana dziri hembe kana dziri chikafu zvatinenge takwanisa kuita ipapo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, vatawanda dzokora kana kuti Chief Svosve, vanove zvakare mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZimfest, vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakapedza zvidzidzo zvazvo zvepamusoro muzvikoro zvakasiyana-siyana mwedzi uno zvinoti kunyange hazvo zvichida kudzokera kumusha kunobatsira kuvandudza upfumi hwenyika, hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvisati zvadzoka. Mumwe avo vakapedza zvidzidzo kuBerea College kuKentucky, vaLesley Matereke, vanoti vakawana basa repamusoro-soro kuNew York kukambani yeGoldman Sachs, uye vanotendawo hama dzavo dzakavatsigira muzvidzidzo zvavo. Vamatereke avo vanobva kumasvingo vanoti vakakura vari nherera uye vakazowana rubatsiro rwekuenda kuAmerica pasi pechirongwa cheUnited States Achievers Program kana kuti USAP. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndakaverenga mabhuku akawanda, ndakange ndichidzidza zvemakombiyuta nemabhizinesi, ndakaita zvese panguva imwe chete. Saka ndakagraduata nemadegree maviri, rimwe recomputer science rimwe rebusiness administration. Takafokasa neaccounts.
Saka remangwana rakamira sei pari zvino?
Remangwana panguva ino ndakawana basa kuNew York City, so ndichasumuka mwedzi miviri kubva nhasi. Ndichange nda kusenza kuNew York City kune rimwe investment bank. Ikoko ndichange ndichiita zvemakombiyuta zvangu, ndichiita kuti unyanzvi hwangu hwemakombiyuta neruzivo rwangu rwebusiness rwofunga zvichange zvichibatsirika nebasa randichange ndichisevenza.
Iwe wakakwanisa kunge uchiuya kuno kuAmerica sei? Zviri nyore here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingowanikwa zvichiuya kuzoita zvidzidzo zvepamusoro iko kuno?
Kuva nyore handingadi kureva nhema, handifungi kuti zviri nyore, asi ndine chokwadi chokuti umwe neumwe ane chido nehazvo anofunga kuti anoda kuzviita anokwanisa kuita. So hazvina akasarudzwa kuti auye azodzidza kunoko. Inini pandakaapply muna 2011 ndakanga ndingoro mukomana ari kuenda form 6 kutriangle kuchiredzi, chikoro chidiki diki changa chisati chambowana kana student yakapinda muprogram inonzi USAP, yandakaapply through. Saka ndakangoaplyawo ndakange ndakapasawo zvakanaka pao level. Saka vanotarisa mwana umwe neumwe akapasa zvakanaka anobvawo kumhuri isina kunyanya kupfuma, anoratidza kuti anoda rubatsiro, uyewo anoratidza kuti kana asingori mwana wechikoro chete anoitawo zvinhu zvakawanda wanda mucommunity. So ndakavawo nerombo rakanaka rokuti ndakakwana muvanhu vavaitsvaka makumi matatu. Saka ndomauyiri andakaita inini, vakandibhadharira kuti ndiuye kuno, vakandibhadharira mazwa maandakanyora, vakandibhadharira zvese nezvo zvandaida kuti ndiuye kuno. Saka kana pane anoda kuaplaya anofunga kuti ngano rwangu nerwake rwazvakada kufanana, anogona kuaplaya paanenge ari form 6 kana asarudzwawo makookoto.
Mune urongwa hwekuzodzokera kumusha here kana mamboti shande shande?
Awa tinodzoka kumba. Kumba kunoramba kuri kumba, mhuri yangu yese vari kumba, ini ndegandiri kunoku. Zuva nezuva pandinomuka ndinorangaridzwa kuti kunoku ndiri mutorwa. Ndine chokwadi chokuti tichadzokera, kungoti kanawo nyika yedu yakufambawo zviri nane zvokuti ndinokwanisa kutsvaka basa, ndigowana basa, ndigouyawo kumba, ndigokwanisa kurambawo ndichizviriritirawo. Ndinofunga kuti kana nguva yacho yasvika yekuti nyika yedu yamira mamirire iwawa ekuti wo ukaenda kuchikoro unokwanisa kubuda kuchikoro unowana basa nawakaendera kuchikoro, kana kuti ukaendawo kuchikoro unonzwa kukurudzirwa kurama uchidzidza murume zvakuti kudzidza kwako ine zvauchange uchida zvakabatana. Chandisingadi kuita kuti ndodzoka kumba ndopedzisira ndamubasa chero randawana.
Chizvarwa cheZimbabwe vaLeslie Matereke vachitaura naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7 vari kuKentucky.
Hello Zimbabwe, this is Chioniso Jani, your host for Time to Engage. Today we have a very amazing young lady and her name is Tembi, and she's going to tell us the way she loves to help especially teenagers to live in it.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya dzemaPanama Papers dziri kuburitswa pamusoro pevanhu vari kunzi vari kuburitsa mari zviri kunze kwemutemo munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutira tugo kufonerai.
Munokwanisawo kuona Live Talk nhasi paFacebook apo tinenge tichitepfenyura. Endai paFacebook yeVOA Shona.
Toki vibes ndokumbira mundiregerere ndakakanganisa ndzwaiho hama ndakakanganisa apuka ma emani kanganwira hama we ndokumbira ruregerere anhu we daimani regerere kutanga pangu pakapura mwero ndinochema daimani kanganwira ndakamupenga Kandira mwanika tuka Inipendire nyuma ninuri zangoma Kamba nekuma Zinga itwese Tora ishambu ndirange Nijiriru shava musarumure Maiwe anita zipambe Oh gosh Dakambo shandiswa nembepu Datosi ya kusango ndetiko Daito nasemu neruvengo Kumunga hakuna ikwanda sopeko Nekuda kwangu makabuda misoti Dai makafa nitori nengozi Ipei masaga kana 50 Nipeke kutanda boso ndichene kabozi Nino kumbira urekiri Anuwe daima nirekiri Kuchaza fangu kwa kapura mwero Nino chema daima nikanganwira Kangu penga natuka Ukandira mwanika tuka Nini penzire nyuma nino rizangoma Mutamane kukumu Nichoro vai panu anisi kusopapa Mutori neko zero kana yekundiramba Musambo zamba zamba
Nako kambo regerero kubva kuna Toki Vibes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni ava vakambomiswa basa vokwidza nyaya yavo kudare repamusoro-soro zvichitevera kuraswa kwaitwa nyaya yavo yekupikisa kumiswa kwavo basa uku navakasukuere.
Muchechesi mukuru wenyika vaJohannes Tomana votarisirwa kutongwa nedare zvichitevera kuraswa kwechikumbiro chavo.
Hurumende yokurudzirwa kutaurirana nevanhu vakaendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuitira kuti mari idzi dzidzoswe munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naMarvelous Muchanganya uye munhau dzechirungu.